Ongororo yaitwa ne Studio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvofambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino, zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere checovid-19. Asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies awe vanotcrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanirwa kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nokuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tirikungokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyango zvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega.
Isusu paidwa matsamba zvinhu zvokuti taingoitawo zvokungorongotsanziridza sevanhu vanga vachida kurarama nditi asi zvine zvakatototoumi tozama toita sei zvive zvakutotiremera zvakanyasa nekuti kuna munhu anoti anenge akangozvigarira kudzimbauko ofunga kuti agambondotsvagawo chikafu kutaundi zvino kana panzi paudiwa tsamba iye haasi kushanda kuhurumende kana kuita sei. Isusu wacho kati tichidzamo tizame upenyu nyori tigone kurarama tota kutoshanyangwa notitengera hationi kanya munhu mumwe chete zvizvo zvatova very tricky kwatiri.
Zvichakadaro kubaiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi muBulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi. Asi vasitole vati urongwa hwekubaiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu.
Vaccine it's your right kuti unonga ariga ndito zvakati zvakati zvazvo ndo zvine chirwere tichitarisira iyo kana chinzwa nemwe wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose. Asi izvo uzonzi unofanira kutora zvinhu zvakati utokwanisa kushanda pakatomi. Asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti tisina imwe option yekuti kwasi ngechiraramo.
Asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangwe zvidoma nezita rekuti amai Farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabaiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19.
Da kubaiwa laini yacho yakakura senzira chimboti voti kambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame. Hakubaiwa tofanira kubaiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana navanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho. Asi laini yacho akakura deva tombo yangu pamaketi panoba kambotibaya.
Kanzuro yeguta reBulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 15 mukati memazuva 10 kutanga nezuro. Vanhu vari kubaiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira paCity Hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kuRenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana emusengi.